kwacha zvese zviri mugungano iri zvadzoka kubasa kutanga gadziro yemwaka wedabhu wegore rino uyo uri kuratidza kuti uchange wakabata moto nezvezvikwata changopinda mugungano iri zvinoti green fuels simba bhora checha mune hwange zvaanonokerwa nekutanga kwemakwikwi ekaso laga premier soccer league ayo zvinoti zviri kugadzirira zvakasimba simba bhora iri kugadzirisa nhandare yewadzanai kushamba kutiendese nhabvu kudhorobha rinozivikanwa nenyaya yezvicherwa iri panguva iyo chesham iri kugadzirisawo nhandare yebhata mugweru kuti ishandise mumitambo yepremier soccer league painenge ichamba iri pamusha pari zvino chesham iri mukamba kwamurambinda kugadzirira kutanga kwemakwikwi ayo ari kusimuka muna kukadzi vecapes united vari kubuda muharare nemuvhuro kuenda mukamba kukariba kwedzera mwando mugadziriro yavo mwaka wapera chikwata ichi chatatarika zvinotyisa asi mutsigiri wemakepekepe vaadmire mapie vanoti gore rino nderavo
gore rinoti tagadzirisa zvedu rasizin taitambura tatina financial backup yakakwana gore rinoti tagadzirisa zvedu taane mari asi gore rinoti tokwanisa kutora iligi chai
dynamos nehighlanders dzakatangawo gadziriro yadzo asi hadzisi kubuda mumaguta eharare nebulawayo sezviri kuita zvimwe zvikwata zviri kuita gadziriro yazvo kunze kwemisha chere kunakidza ndechekuti mitambo yenhabvu yepamusoro mwaka uno iri kufararira kumativi mana ese enyika ichienda kwarusape shamba mutare kariba harare triangle bulawayo hwange zvichavani negweru kana nhandare yebhata ikabudirira kushandiswa izvi zviri kufadza vakawanda kusanganisira vagari vemushamba avo vari kufanira kuona nhabvu yepamusoro pamusuwo pavo kekutanga vekumahofisi epremier soccer league vakadzokawo kubatsa kusimudzira gadziro remakwikwi aya mushure mezororo yekrisimisi negoredza zvekare gore rapera mukombe wakatorwa nefc platinum asi mutsigiri weblack rhinos vabest munyuki vanoti mwaka uno chitima chefc platinum chiri kumiswa munzira chisati chapedza rwendo rwacho
hafc platinum rwendo runoinorohwa riri kurohwa nekuti zvikwata zvakawanda zvekugadzirira nezvekutenga vatambi zvekugadzirira zvekuti zvanenge zvakasimba hainorohwa fc platinum
asi kune vamwewo vakaita semongorori wemutambo wenhabvu vaclaudia machekera vanoti fc platinum haisi kuroveka zvekutamba
fc platinum yakarongera pamusoro makochi maplayers nedispri ende chimutiji havato vakachitorerwa
panguva iyo zvikwata zviri kutenga vatambi vatsva vatambi denva mukamba nahardlife zvirekwi varasikirwa nemabasa vachipomerwa mhosva yemitsikanzwa mukamba akadzingwa basa kunge zviplatinum stars zvireki akadzingwawo kusimba bhora ngezi haisati yatenga vatambi vatsva asi simba bhora yakaraura talent yawapiwa valentine musarurwa bless moyo napatron jaure mutsika wekutenga nekutengesa vatambi uyo wakavhurwa musi wahwandira unovharwa musi wa31ndira mumutambo weenglish premier league watambwa nhasi masikati manchester united kana kuti man u yarova vavatidzani vayo veman city kana kuti macitizens 2-1 ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati